tenda baba gore rino no tenda mboni gore rapera titende tapinda Nakufaririra ndoita saDavida kurimbinyuka mai vangu regai kundipopotera gore rino ndatokurira rino uya ndinokurira vateye muteyo ndinochirika ndine ngoni dzinokurira vaiti ndichakoro mugavaro imunojairira ndipe uswa ndidombonongona Jehovha vandikomborera rumbidzwa imunopa uchinde mugaga kuvanhu vanonyengetera ratopera ndichirarama regedza ndingotenda ishe rinouya ndicharama saka ndongotenda ishe mari ndomutenda ndomutenda rega ndimutende ndimutende ndomutenda ndomutenda
gore rapera titende tapinda tatengetwa nenyasha musadibe matinda kutenda kutenda Sakatenda makore uri muchipatara una kuparara sakatenda uri mupenyu nanas pakati pevamwe uri kufema chako zviri kuendeka panako svipika kuda kwedenga kutenda 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 katitende life haisiye kutenga tese taka piwa pachena nedenga chatingangoita chete tese kutenda gore rapera titende tapinda tetengetwa nenyasha musadibe matinda kutenda Kutenda, titende tapinda Tachengetwa nenyasha Musadibe matina kutenda Kutenda
Saka simudza maoko mudenga Rupafatwa nengoni dzemudenga Ugavane moyo kutenda Ishe havambo kusiya mudenga
Anoziva ramangwana ndiyani Paranasi mangwana azigani Mwaya webufe mauna Jatenderwa na yave kutufa
Watu kumbore wabu Kava, vana chava kawa